zuva ranhasi Jonga tanga tichicherechedza International AIDS Candlelight Memorial kanova iko kechi 31 richicherechedzwa zuva irori dzimwe nyika dzakatoricherechedza musi wa31 May asi senyika yezimbabwe tatine zvimwe zvazvakatibata zvazvatitadzisa kuti batane nevamwe musi wa31 May saka tazoriita pazuva ranhasi tatanga nekumacha mudhorobha reHarare tatenderera mudhorobha reHarare tadzoka patown house panova paitwa nhaurirano pachitaurwa maspeech nevesevanobata nezveHIV neAIDS munino nyika tikabva ipapo tikazobatidza mwenje vanhu vachicherechedza hama dzavo dzakatisiya nekuda kwedenda reHIV neAIDS vanhu vanga vachinyora mazita tine jira hombe rakaiswa pasi vanhu vachinyora mazita ehama dzavo dzavanoda kutondera pazuva ranhasi
ndevanaani vanoremekedzwa vanga varipo uye vanhu vabudawo zvakadii
tichitarisa kuti kunze kuri kuti tonhorei zuva ranhasi ndingati vanhu vabuda zvakanyanya zviri kuratidzwa kuti shoko riri kusvika muvanhu uye nyaya yeHIV neAIDS inyaya iri kutaurika zvakanyanya mukati mevanhu vezimbabwe tanga tina vamichael battles mukuru veUNAIDS mune ino nyika tine zvevanga vakamirira minister of health and child care vanova dr murungu tanga tine wezimbabwe national network for people living with HIV and AIDS nehukuru hukuru hwabva kunational AIDS council wemachechi nevamwe vakangosiyana-siyana
muchitarisa kukosha kwezuva iri rakakosha zvakadii kuvana vezimbabwe
zuva iri ndingati rakakosha zvakanyanya nekuti tiri kutarisa kuti pane vakatisiya kuda vakabatwa nedenda irori kusati kwava nemishonga inenge maARV ari kutorwa nevamwe pari zvino uye kana patinobatidza mwenje paya tiri kuedza kuonesa nyika inoyi kuti dai vanhu vabva mukusema nekusarudza vanhu nekuda kwekuti vane utachiona hweHIV